Obuda kwakaita zvikwata zvemukurumbira makundano aya cheDynamos, Highlanders, Chicken Inn, FC Platinum Nengezi, Platinum Stars. Kwasiya makwikwi aya asina manyukunyuku aanowanzofambirana nawo kana makwikwi aya asvika makota finari. Chikwata chinoteverwa nechaunga chasara mumakwikwi aya iCapes United, iyo ingangobuditswa zvekare apo yakananga kumaGlass Stadium kunosangana nechabani mine, iyo inobhebha moto unotyisa kana iri pamusha payo. Kunyange hazvo vasiri kubuda pachena, vePremier Soccer League nevanoisa mari mumakundano aya vari kunamata kuti maGreen Machine arambe ari mumukombe uyu kuitira kuti parambe paine mutauro nezvemakundano ezvikwata zvemuPremier Soccer League aya. Kuti isike pairi pari zvino, Capes United yakabuditsa Ngezi Platinum Stars, iyo ine mukombe uyu. Fungai Tostao Kwashui, uyo anotaura akamirira varayiridzi vemakepekepe, anobuditsa pachena chinangwa chavo iko zvino.
Ndiso zvemacup kings, saka already we are meant to be cup kings and we are cup kings, so we have to relive those moments again to dzose timu ji mumalevels ainozikanwa kuti timu inosvidza mukombe.
Mumwe muteveri wemaGreen Machine vaProsper Munyuki vanoti mukombe ndewavo, vachiwedzera ivo kuti muAfrica vachavaona gore rinouya.
Izvi mamwe timu ese anogona mahombe akabuda, saka timu yasara inogona iCapes. Shabani mai tingoziva kuti haitimuwo zvayo, but tikuziva kuti chi Capes yakahwina, plus isu tichaona kumberi tinobudirira kukagwa kuti yaenda ndokwatichaitasi chinangwa chedu, takutoprepara kudhara kuenda kumberi because takahwina kudhara.
Asi maGreen Machine anofarira kutanga vabuda vasina mavanga mumaGlass Stadium, umo zvikwata zvakawanda zvinowanzobudamo zviine mavanga. Pamusoro pezvo, Shabani Mine iri kupihwa manyawi nemarovero avakaita Bantu Rovers 3-1 zvonrapera apo vakashanya kuBulawayo. Asi chikwata chinokunda pakati peShabani Mine neCapes United chichange chakamirirwa nezvimwe zvikwata masemifinari, kusanganisira chikwata chichakunda pane mutambo uri muRufaro Stadium mangwana pakati peBlack Rhinos neHarare City. VePremier Soccer League vapawo chapungu mukana wekuve pamusha apo iri kubandana neHaumine mumakundano mamwe chetewo panguva iyo yadha iri munzira, asi iko zvino yakananga kuBaba Field Stadium kunosangana neBulawayo City. Yadha yakasvika pachinano ichi mushure mekudzingwa makundano aya kwakaitwa Chicken Inn, iyo yakabuda munhandare yadha yapiwa penareti nemubati wepembe. Pamusoro pekumirira nyika muCAF Confederation Cup, chikwata chinotora mukombe uyu chinowana mari inoita iyo zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.